Pane zvinhu zvakawanda zvatagara tichiita. Tine izvi case management system against any violence and also violation of my rights evana. It's a coordinating system. Inoenda all the way down kusvika kune anonzi CCWs. Anenge ari paward level. Vanenge vachifanira kutarisa kuona kuti pane any problem here pavachingangowira vana. Tine again inonzi child line.
Inoshanda sei mungatsanangura?
Inove a system yekuti vanhu vanokwanisa kuripota any potential cases abuse neviolation ema rights evana. Ichi chirongwa chinozikanwa nyika yose. But tinokurudzira vanhu vemunharaunda, tinokurudzira zvakare through my traditional leaders kuti Zimbabwe idzidziswe kudzivirira any violations against the rights of children. Saka pane matanho akawanda. Department redu re-social development ndo zvarakamirira zvakare nezvimwe zvirongwa zvakasiyana zvinotarisa marights emavulnerable people. But vane nyaya yechild protection iri one of the biggest things that they deal with in Zimbabwe. Saka tine maprograms akawanda zvikuru. But ndataura kudaro tinongoona maproblems iye achiti even ikave one akave two kana kuti akave three, that's three too many.
Sei muchidaro?
Hazvifaniri kuti zviitike izvozvo kuti mwana ane makore 8 kana kuti mwana ane makore 9 anobatwa chibharo achibva apiwa pamuviri. Imagine mwana iyeye achive mai at that age haatombozive kuti chii chiri kuitika. Saka zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation yemarights evana, to fight against any violence against vana.
Ndapi matanho amuri kutora apa?
Mitemo iri kuchinja tichiita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo kunyanya vanenge vave palevel yeadulthood vanofanira kupiwa mitemo vanofanira kupiwa mitongo yakasimba zvikuru. Tiri kutarisa Our Children's Act, tiri kutarisa the Child Justice Act. All those acts dziri kuita kuti mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi ive mitongo inoita kuti vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maprograms iyayo kuvana vedu.